sangana ukuitwa ndiwe kuti hurumende yeAmerica vari kuti iwo matongerwo enyika edemokrasi ari akunetsekana. Democracy is in decline around the world. Saka vari kuita izvi kuti vaunganidze vanhu vari munyika dzekuda kuita zvedemokrasi kuti vaone kuti vanga vabatsire sei mumachallenges avari kusangana nawo uye kuti vanhu vagoshare information yekudzidzisana nezvedemokrasi.
Sei vaBiden vakasheedza musangano uyu panguva inoi?
Zvanzi izvo vakuru venyika vemuAmerica vakaita maconsultations nemaexperts hurumende nemacivil society vakaona kuti musangano wakadai unogona kubatsira sezvo ivo vari kuti havasi kuda hondo, vari kuda kuti hondo dzidzikire, vari kuda kuti dhemokrasi kuchitanga kuzere kuwedzere munyika dzakasiyana siyana.
Saka tingati chinangwa chesummit for democracy ndechei?
Chinangwa ndechekuti nyika dzigare patable zviri equal, vamwe vamwe vachitaura machallenges pamwe chete nemaopportunities avari kuona erule of law, ekuti vanhu vangagadzirisa sei nhau yecorruption, kuti vanhu vangashandisei munyika dzine maauthoritarian leaders kutaura nezvenhau dzedisinformation dzekunetsa. Zvese zvichiitwa America ichionawo kuti ingabatsirisei nyika diki pane maopportunities avanoda kubatsirwa nawo.
Professor Dendere, tinoona kuti Zimbabwe haina kukokwa kumusangano uyu. Sei dzimwe nyika dzakakokwa asi dzimwe dzisina kukokwa?
Chinhu chakandechekuti kwanzi munhu wese angakwanisi kuya, asi sechipiri ndechekutiwo hurumende yedu inenge ichionekwa iri nyika isingapromoti democracy nemahuman rights.
Saka Professor Dendere, vamwe vanenge vari mumusangano uyu ndevapi?
Musangano uyu hausi kuinkludha vakuru vehurumende chete, asi kuti muchange mune vanhu vekumaprivate sectors, vanhu vekumedia vakaita senevabati venhau, maindividuals akazvimiririrawo ega nemamultilateral organizations. Kana samiti ichinge yapera, anzi gore rese pakutanga kwemuna January ichange iri gore rezvemahuman rights nepromotion of democracy around the world. Saka uyu musangano ndiwe kutanga, hausiwo wega uchaitika, kune zvimwe zvakawanda zvichauya mugore riri kuteera.